manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kurume 12/2024 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Banga reWorld Bank rinoti vakawanda muZimbabwe vave kurarama nerubatsiro rwokupiwa nevekunze. Zimbabwe yoita musangano wemangoda nedzimwe nyika vakawanda vachiti hapana zvaari kunyatsobatsira nazvo nyika. Reserve Bank of Zimbabwe yotatarika kuburitsa gwaro remamiriro eurongwa hwemari sezvinotarisirwa pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Kunyangwe vagari vakawanda mumadhorobha nekumamisha vari kuti nzara yapfunya chisero munyika. Hurumende iri kuramba yakatsika madziro ichiti mumatura mayo mune chikafu chakakwana nekudaro hapana achafa nenzara. Mutorodo wenhau Pasmon Dlovu anotipa nyaya iyi.
Banga guru rinokweretesa mari reWorld Bank raburitsa gwaro riri kutarisa matambudziko asangana nenyika dzepasi rino rikati muZimbabwe vanhu vave kutorarama nekupiwa zvekudya nemasangano ekunze anopa rubatsiro. Izvi zviri kuuya panguva ino mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nehurumende yavo vari kuti hapana munhu achafa nenzara. World Bank inotizva pakuti nyika itadze kugadzirisa dambudziko rayo kukundikana kushandisa zviwanikwa zvayo uye kutadza kubhadhara zvikwereti zvayo kunze zvapakuti isapiwe zvimwe zvikwereti. Nyanzvi munyadze zveupfumi muzvare Chenai Mutamba Sere vari kuti vanowirirana nezviri kutaura neWorld Bank.
Zimbabwe haina mari yakakwana. Takatarisana nenyaya yedrought, takatarisana nenyaya yekolera, nenyaya yekuti hatina kurima zvakakwana, hatina kurongeka zvakakwana. Nokuti takatarisana nekuti okay, tiri kugadzira here zvinhu zvinokwana, tinongogadzira sei pasina magetsi akakwana, tinongogadzira sei pasina mvura yakakwana. Tichitarisira kuti nyika yeZimbabwe iri kuda kuti itotenga zvizhinji zvakawanda, even chibage.
Nasi bazi rekurima rayambira kuti nekuda kwezuva nekurambira mudenga kwemvura gore gore rino rinotarisirwa kudzikira nezvikamu makumi manomwe kubva muzana kana kuti 70%. Vamwe varimi vakatarisana nedambudziko iri vagari vekuchiredzi. Mumwe murimi wechidzimai Senzeni Simwango anogara muward 10 Gondweni Village kuchiredzi anoti kushanduka kumamiriro ekunze kuri kukanganisa mabasa ake sezvo migodhi inoshandiswa pamadiridziro mumagarden yave kupwa.
Nokuti mvura yava kupera nyango mugodhi mamamusisina mvura yava kutopera. Saka marimiro acho manje hatichahwisisiki kuti torima sei nokuda kwemamiriro ekunze kuti mvura ichanayi.
Murimi amai mazhata vemumusha wetichadya kuchiredzi kwekare vaudza Studio 7 kuti vanorima mbesa dzitsanga diki asi nekuda kwekushaikwa kwemvura nekupisa kwakanyanya havasisina tarisiro yekukohwa.
Dambudziko redu ndere mvura asi kana anga anaya panguva ino hapana mvura iri kunaya.
Asi hurumende yakabatana nesangano reCare International muZimbabwe nemamwewo masangano muchirongwa chiri kutsigirwa nemuzinda weGerman muZimbabwe inoti ine tarisiro yekugadzirisa matambudziko aya pasi pechirongwa chinotarisirwa kuti chitarise matambudziko anokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze munharaunda kana kuti community-based climate change adaptation project. Vachitaura neStudio 7 mushandi mukuru anotungamira zvirongwa zvehurumende mubazi rezvekurima vaAbraham Mashumba vati vane chivimbo chekuti chirongwa ichi chichashandura upenyu hwevanhu mumatunhu echiredzi nebikita.
Saka tine tarisiro yekuti ava vari kunopinda mubikita chiredzi vachaenda kunoshandisa hwaro hwatakaita hwepfumbudza, vachiwandutsa nekuwedzerawo, vachisapota programu yedu.
Mushandi mukuru anoona nezvekufambiswa kwechirongwa ichi musangano reCare International muZimbabwe vaClayton Mafuratidze vanoti chirongwa ichi chichawanisa nharaunda idzi mikana yezvirongwa zvekukohwa mvura yemadiridziro nezvimwewo.
Tichada kuti zvo tive nezvibhorani zvinova zvokuti mvura inenge ichibuda chishandiswa mushina.
Mumiriri weGerman muZimbabwe vaYudo Vos vanoti nyika yavo yakazvipira kubatsira Zimbabwe mukurwisana nenzara pamwe nemamwe matambudziko anokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze.
As Germany, we also feel an obligation and a responsibility to assist other countries in fighting the effects of climate change, which we know, which is drought very often, floods, food insecurity.
SeGermany tazvipira kubatsira dzimwe nyika nezvirongwa zvinotarisa matambudziko anokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze.
Germany ndeimwewo yenyika dzine zvirongwa zvakawanda zvinobatsira vanoshaya munyika. Chirongwa cheClimate Change Adaptation ichi chinotarisirwa kuitwa kwemakore mashanu anotevera chiine homwe yemari inodarika mamiriyoni matanhatu emaeuro kana kuti 6.6 euros. Hurumende nemasangano eUnited Nations inoti vanhu mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu kana kuti 2.5 million vanoda chikafu kubva munandira kusvika mukupera kwemwedzi uno. Asi veFood and Agriculture Organization vanoti uwandu uhu hwawedzera neimwe miriyoni imwe chete. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvicherwa dzinoti hurumende yakundikana kugadzirisa nyaya dziri kutarisa nyika kubudirira kuburikidza nezvicherwa nekuda kweuori. Izvi zviri kubuda panguva iyo Zimbabwe iri kutungamirira urongwa hweOrdinary Meeting of the African Diamond Producers Association Council of Ministers kuElephant Hills kuVictoria Falls. Musangano uyu watanga nhasi uye uchapera nemusi wechina svondo rino. Gurukota rezvezvicherwa vaZhe Musoda ndiwo sachigaro wesangano iri. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kwavari sezvo vanga vasingadairi nharembozha yavo. Asi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanogara zvavo vachitaura kuti vari kurwisa uori uye vanoda kuti zvicherwa zvikwenenzverwe munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mumwe ari kupinda mumusangano uyu vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu kuti tinzwe maonero avo.
Conference iripo iyi ndema African ministers, ema African producers, diamond producers. Saka it's under African Diamond Producers Association. Asi inozodaidzawo zvekare vemabhizimisi vanomaina kotiwo maCSOs.
Nyaya huru huru iri kutaurwa nezvayo mumusangano uyu ndeyei?
Nawo huru yanga ichikurukurwa nhasi yanga iri yekutarisa value addition, kukwenenzverwa kwemadiamonds kuti awane value yepamusoro, uye nyaya dzeresearch kuti tiri kuresearchawo here semaAfricans, like nyaya yavanoti traceability, kuti diamond rikasvika kwese kwarasvika vanofanira kushandisa technology kuti vari trace kuti rakabva kupi.
Izvozvo zvinokoshera papi muAfrica tichitarisisa nyaya yekuti muZimbabwe munonziwo mune mangoda akawanda?
Izvi zvichikonzerwa nenhau yekuti kune maparcel akawanda emadiamonds anobatwa achinzi the lost parcel kuAntwerp, kuIndia, kupi nyika dzese dzinombosangana nemaparcel akadaro. So vari kutaura nyaya dzetechnology.
kune nyaya yekunzi nyika dzemuAfrica hadzina chadziri kuwana kubva muzvicherwa zvenyika dzazvo. Yambobatwawo here nyaya iyoyi?
Pataurwa zvekare nyaya yekugenerate all revenue kuti African countries dziwane cheuviri kubva kumadiamonds.
Saka imi zvamungadzidzisewo veruzhinji maringe nemisangano iyoyi haina kutanga nasika iyi. Ndezvipi?
Isuo semasi isuos dambudziko guru riripo ratinenge tichingoona nderekuti yanguva nyaya yekutaura yatingati talk shop hapana chiri kubuda kubva kumaminerals ari kuramba achinyadzisa maminerals edu madiamonds edu macommunities kuri kubva maresources acho anoramba achinyura muhurombo. Ndo zvatanga tichitaura mukonferensi iyoyo.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguu vari parunare kuVictoria Falls naIvanzi Zininga weStudio 7. Kunyange upfumi hwenyika husina kugadzikana, kune vechidiki vari kuita mishando iri kubatsira nharaunda dzavanogara, zvinoratidza kuti kana vakapiwa mikana vanokwanisa kusimudzira nyika munyaya dzezveupfumi uye kugara zvakanaka kwevanhu. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya izvizere.
Mumwe wechidiki ari kuita basa rinoyemurika munyika ndiLankos Kuya Ngepi, mugare wekushamva, uyo akavamba sangano rinobatsira vechidiki kusiya zvinodhaka reLankos Drug Abuse Reintegration Facility.
Chakatipusha kuti tivhure drug abuse rehab inyaya yemayouth yedu angaparara, mayouth achisina future, mayouth achawana mabasa because of a drug. Saka takavhura rehab yedu kunoko, ndobva taita take in mayouth, takamainishieta mayouth akatwande angari under drug, takamabatsira. Hapasi pese patinofanira kumirira kuti government ichaita, ofichwa nari kuparara wachiona tichiona tega tega mumaraini munomu.
Asi Lankos anoti haisi nyore kuti sangano rakaita serake rirambe richibatsira nharaunda yaari.
Tingatoti tiri under pressure because munhu wese ane mwana wake ari affected nedrug mucommunity anonoka get every day, and pangu pacho hatikwanise kuramba tichitora vanhu tichivaatenda. Hazvichaita nenyaya yekuti patee tichiitira kunoko kulocation mucommunity medu, it's in 7 rooms house. Yatazongotena kuti no guys, let's turn this house inge iri imba yekuti tibatsire vanhu.
Sangano revechidiki reZimbabwe Sunshine Group nderimwe riri kuita zvidadiso munyaya yekurwisana nekuchinja kwemamiriro ekunze. Studio 7 yataura nemumwe wevatungamiri vesangano iri, Cliff Chivanga, uyo atsanangura basa ravanoita.
Basa ratiri kuita rakanyanya kutarisana nenyaya yekuti marara ange asingaonekwe samarara. Rakatarisana nenyaya yekuti tinge tichibatsira kuti zvinhu zvinoshandiswa nevanhu zvichiraswa zvichizopedzisira zvaakunzi marara zvive zvinhu zvinofanira kunge zvichishandiswa, zvichikwanisa kunge zvichipawo pundutso kuna avo varinge vachinge vachiwanikwa vachibata pazviri.
Cliff anoti vanhu vari kufarira basa riri kuitwa neZimbabwe Sunshine Group, naizvozvo vachawedzera mwando.
Kune avo vatinoshanda navo vakatenderedza Zimbabwe yose, kune vakawanda chaizvo vanokwanisa kuti vange vachipupura kunaka kwezvirongwa zvatiri kuita, izvo zvinova zviri kushandura kubata kwavo kwamaoko nekuwedzera mando dzeyatingati income.
Mabasa anomwisa mvura ari kuitwa nevechidiki aya ari kuitika munyika ine dhora riri kupera simba mazuva ose, uye mitengo yezvinhu ichingokwira madiro. Zvinonzi nenyanzvi dzinoongorora nyaya dzevechidiki zvinoratidza kuti vechidiki vanokwanisa kusimudzira upfumi hwenyika ino kana vakawaniswa mikana yakazara. Munyori mubazi rinoona nezvenyaya dzevechidiki vaSolomon Mhlanga vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kuedza nepesi painogona kuwanisa vechidiki mikana yekupunduka. Mutevedzeri wemukuru anoona nezvekubuditswa kwemashoko kuchikamu chinoshanda nebazi revechidiki cheZimbabwe Youth Council vatanzikwa Guranungo vaudzawo Studio 7 kuti vechidiki vanoda kuvamba mabhizimusi vanogona kubatsirwa pachena nechikamu chavo.
Yes, nyika zviri kudai kudai munyika, asi there are youth opportunities in mining, in agriculture, tourism, health, sport, arts and culture. So my youth iwayo vese vane mazvikwanisiro navasina zvikwanisiro vanokwanisa kunge vachipinda muzvirongwa izvozvo.
Vanoongororawo nyaya dzemabhizimusi uye vari mukuru wesangano reResearch and Advisory Services Dr. Nyashakaseke vanoti mukuoma kwezvinhu ndimo mune mikana mizhinji inofanira kushandiswa nevechidiki.
In actual fact, if you want to do a good business, munoita business kana nyika iri mumanyongori, nokuti ndo panobuda mikana ipapo. Kana nyika yanaka, munhu wese anenge auda kuita business, even vepunzi vanenge vakuti munyika manaka tada kuita mabusiness. Yatinoti competition iyeyo inenge yakati wandei. Asi kana zvinhu zvine manyongori like this, ndopekutanga ukangoona mukana chete kutanga kabusiness kako.
Dzimwe unyanzvi dzinoongorora nyaya dzevechidiki dzinoti hurumende nemasangano anoshanda akazvimirira vanofanira kuramba vachitsigira vechidiki ava kuitira kuti vawanewo zvinobatika zvavanobatsira nazvo nharaunda dzavanogara pamwe chete nenyika. Izvi zvinopa kuti vasaite mabasa erima akafanana nechipambi, kuba kana kushandisa zvinodhaka. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Israel inoti yabomba michina yanga ichishandiswa kukanda zvombo zvemuchadenga kubva muLebanon kuenda munzvimbo yeGolan Heights. Kurwisana uku kuri kutyirwa nevakawanda kuti kuchaita kuti hondo muMiddle East irambe ichipararira. Israel yati yarwisawo nzvimbo yeKhan Yunis muGaza. Hondo iyi yakatanga musi wa7 Gumiguru gore rapera, apo varwi veHamas vakapinda muIsrael ndokuuraya vanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri ndokupamba vamwe mazana maviri nemakumi mashanu. Vanoona nezveutano muGaza vanoti Israel yauraya vanhu vanodarika zviuru makumi matatu nechimwe. Mutungamiri wehurumende yeHaiti vaAriel Henry avo vari kuPuerto Rico vati pari zvino vanoti vachasiya basa kana paombwa kanzuro inofanira kubata matomu pachitsvagwa mutungamiri mutsva. Izvi vazviita kuedza kumisa mhirizhonga inotyisa iri kuitika muHaiti nevakapandukira hurumende. Nyanzvi mune zveupfumi pamwe nenyanzvi mune zvemutemo dziri kuti kunonoka kuburiswa kwegwara richange richiteverwa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe paurongwa hwemari munyika kana kuti monetary policy statement hakusi pamutemo uye kunokanganisa zvakawanda munyaya dzeupfumi. Nyanzvi idzi dzinoti chikamu 46 chemutemo weReserve Bank of Zimbabwe Act chinosungira gavhuna webhanga guru renyika kuti aburitse gwaro regwara richateverwa nebhanga guru kaviri pagore muna chikumi nemuna zvita gore roga roga, asi iye zvino watove mwedzi wetatu pasina chati chabuda. Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira bato rinopikisa reZimbabwe Coalition for Peace and Development vaTrust Chikohora vanoti zviri kuitwa nebhanga guru kutyora mutemo nekuti gwaro remari rinofanirwa kubuda nenguva yarinofanirwa kuburiswa.
Zvinoita kuti vanhu vashaye kuziva kuti nyika iri kuinda kupi, zvikuru sei panyaya yemari, nekuti ndo nyaya iri kunyaya kunetsa. Zimbabwe dhora riri kudonha mazuva ose, zvinobva zvashayisa vanhu kuti vangaronga sei, saka izvi hazviti.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vanoti kunyange hazvo mutemo weReserve Bank Act uine nguva yakatarwa, vanoti zvagara zvichiitika kuti gwara remari iri rinononoka kuburiswa makore akawanda.
Saka kunonoka kuburiswa kwemonetary policy statement kunoita kuti muekonomy market muve nekusagadzikana, muve nemauncertainties.
Ukuwo imwe nyanzvi mune zveupfumi Dr. Tapiwa Mashakada vanoti
kunonoka kwekubuda kwemonetary policy statement yatakatarisira iyi zvine chekuita nemamiriro eikonomi. Hazvibatsiri kuti vamhanye kuburitsa statement vasati vaongorora mamiriro eikonomi yacho, nokuti zvavanogona kunge vachianalyza zvemonetary policy zvinogona kuita overtaken by events 2 days after, nokuti nyaya exchange rate nenyaya yemaprices iri kuchinja-chinja.
Asi nyanzvi mune zveupfumi vari chipanga mazano chebhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanoti havaonese kunge gwaro remonetary policy iri ranonoka.
Gavhana vaichimbirwa kuti vanga vapa
Minister of Finance Monetary Policy Statement. But izvozvo zvinenge zvakatoitwa akachiripo ndechekuti vamukiringiwe paminister of finance vanenge vachimbotarisawo monetary policy yacho.
Nyanzvi mune zvemutemo uye vaimbovemiriri weMount Pleasant muparamende Muzvare Fadza Mahere vakanyorawo svondo rapera padandemutande reX iro raimbonzi Twitter vachiti gurukota rezvemari harina masimba ekuwedzera nguva yekushanda kwemonetary policy kudarika mwedzi mitanhatu inobvumidzwa pamutemo. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa matambudziko ari kusangana nekambani yemuAmerica inogadzira ndege yeBoeing. Gurukota reAmerica rinoona nezvekutakurwa kwevanhu vaPeter Buttigieg vanoti bazi reFederal Aviation Administration richaongorora zvakasimba kambani iyi zvichitevera tsaona dzine chitsama dzairi kusangana nadzo kusanganisira kudonha kwemavhiri, magonhi nezvimwe. Muna 2019 ndege yeBoeing yaishandiswa neEthiopian Airlines yakadonha ikauraya vanhu zana nemakumi mashanu nevanomwe. Mukuziya nyaya iyi tanonoka Wande weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica.
Zvakawanda zviri kufungwa kuitwa nehurumende kuti inatsokuona kuti kambani yakaiiri kuita basa rayo sei. Kuti ndege dzacho dzenge dzichiita matambudziko akaita saiwayaya, hurumende yeAmerica iri kuda kuongorora kusvika pasi pasi kuti chikonzero chinyi chaakuitika kuti kambani yagara kwamakore inomukurumbira pasi rose inge ichiita matambudziko akadai kundege dzayo. Zvekare hurumende iri kufunga kurovera zvirango, atingati mafaini aya findi, kukambani yeBoeing iyo iyi. Nema mistakes ari kuitika iwaya namatambudziko ari kuitika iyaya iri kuvati aiwa munofana kuripa vanhu vanenge vakakuvara, munofana kuripa hurumende yomuAmerica nezvamuri kuita izvi.
Sei hurumende ichida kuripiwa nekambani yeBoeing?
Ndinokuti inobva yakanganisa yatingati image yemavonerwo ehurumende yeAmerica kuti haisi kuita basa nomazvo.
Saka pari zvino Professor Masocha, hurumende iri kuitei uye inoda kuitei nenyaya iyi?
Vari kufunga kuunda kukambani yeyo kunotora magwaro ose anoratidza kuti maparts anopinda pandege akanyorwa papi kuti akapinda here pandege iyoyo. Zvekare vari kuda kuti vakashanda kunyanya panyaya yedhoo rakadonha ndege iri mudenga ndiva nani musi iwoyo wakagadzirwa ndege iyoyo, kuti vanatsokuona kuti vabuda nomutemo unosunga kambani iyi kuti inge ichigadzira ndege dzisingazombofi dzakaita matambudziko akaita saiwaya namamwe adzakamboitika nechekare.
Professor Masocha, takatarisa uwandu hwenyaya dzakaitika idzi, munoona sekuti hurumende yeAmerica ichabudirira mukugadzirisa zviri kunetsa mukati mekambani yeBoeing here?
Hurumende iri kuedza painogona napo, endi samazivira atinoita hurumende yeAmerica isu inosvika pamadzamu chaiwo chaiwo okuti matambudziko akadai namamwe ange achipedzwa. Hurumende yeAmerica haiiti zvokutamba.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica vari parunhare kuOhio kwakare natanonoka Wande weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Zvirasivo studio 7 auyo mukuru endoona sekuti dai achimbozorora, ini ndoona kuti sekuti vamwe vatova kumudandikiri haakundikana chaizvo, angatongi nyika mukuru dai ambosiya zvekumatongero enyika amboita zvimwe kana zvebhora zvingadiwa nani, bhikosi patakasiyira chapakasipa nyika nevakuru vedu nezvepayava izvizvi shara yacho nezviri kuitika mari mabasa hakuna uku, saka tiri kupinda bhizi naye mukuru dai asiya.
Vanhu vezanupf ka, unofunga kuti Zimbabwe yese yakagara nemadofu? Chamusikazivi ndechekuti udofu hwacho hutori kwamurimi mwana energy mutodimi ungatanga kutaura nenyaya kuti kwanziwe kuda kuwa kwamarodzi ekugadzirira vaenzi. Vaenzi vapi vasikazivi kuti muri matsotsi, vanhu vese vanozviziva. Muri kupedza nguva yenyu, mada kutanga kuwaka pamusha ngekuti vaenzi vari kuuya. Where have you been? Kune utsotsi hunonyadzisa vanhu vekuZANU-PF.
Since independence, hatina kumbova nomurume akazodzwa akafanana naNelson Chamisa. Munhu anoita chiso chinorwirwa mwana maopposition party kuti tochidawo, tochidawo, tochidawo. Ivo vane zviso zvavasi vari kuzviona kuti hazvikodzeri. Zvino handizivi kuti confidence yokuzenge vachiti kuna president webato ravo iroro reopposition. President wachona uchange achizokwanisa kuva president rudzi iye asina confidence nechiso chake chaicho. Ari kuchidhauta kuti chingadika mwana vanhu chiri papepa. Ari kubhiliva kuti chava Chamisa ndo chaicho chaicho. Ko zvino uchazoita president uchishandisa chiso choumwe munhu, wonyora pazasi kuti ndini president chakadero chakadero, woisa chiso choumwe munhu, zvinenge zvino musoro here? Haa, mapato ana chavangu awa. Aiwa, gangova madzana mwananawo.
Pa studio maswera sei ndirongotaurawo kumhuri yeZimbabwe kuti munozvionawo kuti baba ava vanonzi munhangagwa ava havasi vekuvhotera, havana rudo nevanhu, havana hanya. Izvo vanoda kufadza mamwe mapurezidendi ari kubva kune dzimwe nyika vachirasa mari yenyika kuvaka. Kune nherera dziri kutambura, kune shirikadzi, zvipatara hazvina zvikwanisiro, zvikoro zvakafa, zvakasopendwa 1980 nyika ichitora rusununguko, mapendi acheneruka muzvikoro, mahwindo maklasi makomba, asi nhasi anoti anoda kuvaka kuti aone kuonekwa, kuda kuonekwa nemamwe mapurezidendi. Ai, baba vakaoma zvavavo. Kana tichiti musavhotere vanhu.
Dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +12024650318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko. Munhau dzemitambo, Zifa yadoma Norman Mapeza kuti ambofanorairidza chikwata chemaWarriors. Mapeza ndiye anorairidzawo chikwata cheFC Platinum. Ari kutora basa rekurairidza chikwata chenyika kubva kuna Baltimore Brito aimborairidza Highlanders. Mutevedzeri waMapeza nditekshua Chiragwi anove murairidzi wengezi Platinum. Zifa yadomawo Simon Marange kuti arairidze chikwata chemaUnder 20. Marange ndiye murairidzi weOrlando Pirates Reserve Team. Mutevedzeri wake ndiBakerfield Chiwenga weAces Academy.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makateerera kuStudio 7 tichitefenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Muchirongwa chedu cheThe Connection na 8pm nhasi tiri kutarisa nyaya yekudyidzana kweZimbabwe neAmerica mushure mekunge vamwe vashandi muhurumende yeAmerica kubazi rekubatsira vadzingwa munyika vachinzi vasori. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Banga reWorld Bank rinoti wakawanda muZimbabwe vave kurarama nerubatsiro rwekupiwa nevekunze. Zimbabwe yoita musangano wemangoda nedzimwe nyika vakawanda munyika vachiti hapana zvaari kunyatsobatsira nazvo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekana nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamwe na Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.